Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na udzedu za nasi chishanu gunyana 28-2018. Utunga miri we MDC inotunga miri wa Nava Nelson Chamisa we National Standing Committee unobudane urongwa we kuumbwa kwebato rimwe chete re MDC rakasimba kuitira kuti rigadzirire kutora masimba ekutonga nyika kana nguva yacho yasvika. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvange zvichiitika kumusangano we United Nations General Assembly mu New York uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura nemusi wechitatu kekutanga kumusangano uyu semutungamiri wenyika. Vashandi veForestry Commission voyaura nenamo kwemakore anodarika matatu vasina mari yavari kutambiriswa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda ndizvo zvine mvumo yekushanda nekugara muBotswana kudarika zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika. Chikwata cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho wemakore maviri Lloyd Mutasa asi chakatarisana negomo risina materu. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.